A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 6th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And join our discussion. You can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, don't forget that Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Lingakhohlwa ubana ngolesine kulapho ke esidibana khona kulolu hlelo asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo go www.voashona.com. Lobanjalo go www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 on Facebook so that you can join in the conversation right now. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And Marv, albinism is a genetic condition that reduces the amount of melanin pigment formed in the skin, hair, and or eyes. In Zimbabwe, there are a number of organizations working with people with albinism to assist them in acquiring some things like lotions, glasses, and services to cater for skin cancers. Some of the women living with albinism say stigmatization and are sometimes victims of traditional myths.
Yes, PJ, I actually had an opportunity to speak to one of the women that are living with albinism. I spoke to Spelile Machingaidze, who narrates her struggle as a woman living with albinism who has children who are actually not albino. Let's take a listen.
My name is Spelile Machingaidze. I am a lady living with albinism. I stay in Glenora in Harare. With albinism, I can say it's not as easy as my other colleagues feel. Because even growing up, now I'm a lady, as a mother. You know, you face so many challenges. Being a mother, the marriage life, at first they may not accept you. Moreover, raising the kids, it needs to be someone who is self-employed, financially stable. So, you know, with the condition now, jobs are not easily found. So it's even hard for us to get employment with our condition. So living with albinism as a mother is not easy. Nothing I can say is easy. Moreover, I think there is need for people to be made aware, to be more conscientized about albinism. The healthy part is the most dangerous part, I can say, because now I'm 39 years. So I can say I've made ops which I'm also for. So really, it needs someone who supports you financially. Because all the operations that we undergo, they need money. Moreover, health-wise, it's not easy to live without those sunscreen lotions. And they are very expensive to get from the pharmacies. So it's not easy, even for someone who's living in the rural, remote areas, there is excessive exposure to the sun. As a result, the skin will be damaged. So there is need for us to have regular checkups, of which it's not easy to have those regular checkups because in the local clinics, they don't have anything to give us. Give a paint, what they say, you treat wounds. doesn't cater for us. So in the general hospitals, for one to be able to get on the list, if there is need to wait for more than 6 months because there is a long backlog to wait on the queue, so that we end up people having some wounds which are really pathetic. One may think in Shona, of which that would be bad. So health-wise, it's not easy. But we thank God there is one doctor who had assisted me so far. For me not to have those major ops again, maybe because I was supposed to have another one on the cheek recently, but I had the treatment of having to be sprayed on the wound, killing the cancerous cells, of which is a very expensive treatment, so it's not easy. The treatment was for free. He is offering free treatment to all albinos in Zimbabwe. It's Dr. Mutangadura. It's not really easy, even in the scorching sun, to open the eyes. It will be hard for you to see clearly because it seems as if the sun is inside the eye. So I think if they could afford us also those spectacles, like to the local hospital, like Ambuyanihanda, if they could especially consider albinos, especially the school-going age. So I think if the government would also assist access spectacles for school-going children, I think if they could say for the children under 12, what is the time they will reach A level, they could have access to spectacles. So I think if they could make it a policy also to afford us with spectacles, that would be good for us. As for 3 children, they are not albinos. I was afraid at the age when they were at creche, but now they now understand their mother. They now know the potential in their mother. So they excel. So the other colleagues, at first, it was not easy because they were associated with something so weird to them. But as they are growing up, the one is in Form 6 and the other one is in Grade 5. They are comfortable now, but at first it wasn't easy. Professionally, I'm working as a primary school teacher. As I was saying before, at the first time, it's not easy for people to handle us because they may think we are not able to do the task. But I think now with the experience I have in the ministry, parents are even willing to give me their children to be in my class. And the classes, it will end up with more pupils than other classes because they now know the potential. But at first, really, it wasn't easy. Moreover, when a parent doesn't know you, maybe he may feel it's not good. He may feel not comfortable to give me a child in the class. Wow, well, thank you for the opportunity. My wish is, especially to those women who are pregnant, that the other part that I haven't cited in the interview, with the women who are with pregnancies, I think it is best for them to really know there is no hereditary thing that will pass through even by seeing a woman with albinism, because it's painful, and it's my experience as a mother too. One with albinism and seen by the woman who is pregnant, she will spit at her tummy. So that's the thing that I think women need to be educated. Moreover, those midwives in the government hospitals, they should know that was my experience at the first time. Even in the private hospitals, I experienced that when I gave birth, they would come assuming that the child would be an albino. But to their amazement, they would all go saying, the child is normal. So that's the other thing that really pains me. Let the world know that there is nothing that will change the baby in the tummy because you have seen as a girl cannot a child with albinism. I think the policymakers, for the people living with albinism, the clothing are expensive, especially to a child with a mother who is poverty ridden, staying in the rural areas. I think the government should also include the lotion as part of an essential drug, is what they did with the HIV case, because the HIV medication is given for free. So I think if they could make it a policy also that we should even access the lotions from the pharmacies, from the clinics, that would be best.
PJ, that there was Mais Pilile Machingaidze, a woman living with albinism. She actually says she is albino herself, but her children are not. So she's just lamenting some of the stigma that she witnessed when she was giving birth. Mm-hmm. And she says what even troubles her more are the myths that are associated with albinism.
Yeah.
I know when we're growing up, PJ, also we came across the same thing. Mm-hmm. I don't know if it has changed. That you'd be told to do certain things, but she says that's very helpful, hurtful. If you're living with albinism and a pregnant woman meets you and she starts spitting on her stomach, or what else did people used to do?
Even the surprise amongst the nurses, mm-hmm. you would think that they are well learned, mm-hmm. but they will be telling each other that, the child is normal.
Mm-hmm.
So do you mean to say that the mother is not normal?
Yes, I think that's the question that she's actually posing out there, that, you know, as a person living with albinism herself, she wishes that people had more awareness, mm-hmm. that you cannot get it by just seeing a person with albinism. Mm-hmm. And if you are pregnant, it's not contagious, it's not passed on in the air, it's hereditary, it's in your genes. So that's the lesson that she's giving all of us. But over to you, PJ.
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama. Lapho esihluza khona indaba eziphathelane elabo mama. Zingaba zizangikhathaze, izandihluphe. Lokunye okuningi-ningi ezamabhizimusi kucebisana lalapho eliphumelela khona. Siyababaza sithi ukuthi omama lapha baphethe kuhle umsebenzi. Uhlelo lwethu asihluzene bomama. Namhlanje ke siphatha udaba lwabaphila lesimo sejwabu elilombala. Abanye njalo bathi kumele sibabize ngokuthi ngabantu abaphila lobala, i-albinism. Ikho ke kunengi okudibana labo mama abaphila lalesi simo ese-albinism. Kube zibe ningi njalo ihlupho zikantombazana ophila le-albinism. Kube le nhlupho njalo kubo mama abalabantwana abaphila abazalwa vele bele simo sona lesi ekukhuleni kwabo, ekuyeni ezikolo, lokunye okunjalo njalo. Ukhulumile lapha omunye unkosikazi akade khuluma ngesiNgisi, unkosikazi Siphelile Matshingamitse. Yena ke kade sithi kunengi endulo esintwini, uyabona umuntu nxa edibana lawe ozithweleyo uyakhafulela isisu sakhe ukuthi angazali umntwana onjalo. Yena ke uthi akuthelelwana lokho. Yikho ke ngibe lethuba njalo lokuxoxa lo nkosikazi Linet Ndlovu, yena ke layo ophila le-albinism, eyi-board member yenhlanganiso ye-Zimbabwe Albino Association. Silethemba lokuthi incingo asoze zisihlube kakhulu namhlanje angene laye kuhlelo. Kodwa ke wothani sizwe engikhulume laye andubana singakangeni kuhlelo lolo.
Uhlupho esihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoka ukuthi sizivikele elangeni. Njalo okunye siyabesisa impahla ezile mkhono emide ukuthi singatshiswa lilanga lezingwane. Abaningi bethu siyaswela futhi le nto ezinjengamangilazi okubonisa ama-spectaglass. Nxa sikhangele umbala lowo, ubandlululo ngkhona luyasukela kakhulu umntu wangkhona esasengumntwana. Nxa usasengumntwana laphana, abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma imuli zisiyamukele, kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amabizo awokuthi lanxa usuhamba uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecine esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo kuhlangane nokuthi ungumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lowo, uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle labanye abantwana. Manje bese kuphindezela lawo nalo umbala. Nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi. Ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. Yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ungena, umuntu ongumama vele uyabe efuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo. Umuntu athola amafutha lawa lalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaningi-ningi. Manje thina nxa uyaphinde uwaswele lawo mafutha, ikakhulu ona la elanga, ngoba ahlupha ukutholakala, kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu. Lo kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxenyusu lezilonda, abantu bengasakwamukeli ngendlela, sebekubandlulula.
Yeah, Nkosikazi Lynette Ndlovu lo owe board member yenhlanganiso ye Zimbabwe Albino Association la ye ophila lesimo lesi ese albinism. Mavela there was Mrs. Lynette Ndlovu, a board member of the Zimbabwe Albino Association, whom I talked to prior to the program, and hoping that the telephone line will be held.
Yes, I hope so, because she seemed to be, you know, like sharing some of the same issues.
Yes,
So it would be interesting, because we are hoping that we can actually get some of the members so they can speak on their own behalf. And also, if there are people listening out there who are able to assist, you know, they may come in. Because really what we're trying to do, PJ, is to make an impact somewhere.
Yes, and make an awareness that it's not contagious, and it's not like... it's a disability.
Yes.
No, it's just a condition.
Mm-hmm.
Yeah.
Nasi mchirongwa chedu che madzimai pa Women's Roundtable. Tiri kutarisa, zvinosangana nemadzimai anorarama neusope kana vakabereka vana vanorarama neusope. Saka ngatimbonzwai kubva kune imwe nyaya yakaitwa nemutapi wedu wenhau, Patricia Mudadigwa, pamusoro penyaya iyi. Anga achitaura apa nemadzimai nevarumezve vakabatsirwa ivo nebhanga reCBZ pachirongwa chavo chavari kubatsira vanorarama neusope munyika. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Vanorarama neusope vanoti kuondomoka kwoupfumi nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuti vazhinji vava vatadze kutenga mafuta ekuzora paganda ravo kuti risakuvadzwa nezuva zvinozoita kuti vaite chirwere chegomarara. Asi nemugovera wapera, vanorarama neusope vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vakabatsirwa namafuta aya mushure mekunge bhanga reCBZ richishanda neAlbinism Alive Initiative vakabatsira nemafuta, magirazi neheti dzinodzivirira suva. Amai vimbai Ngoshi wapfaira vane mwana anorarama neusope uye vanoti kunyange hazvo mwana wavo achifanira kuzora mafuta eganda yazuva nezuva, nguva zhinji zvazvisi kuitika sezvo vasina mari yekutengera mwana wavo.
Ini kukwanisa kuitenga ndasina kukwanisa kuitenga nekuti inodhura, asi nechirongwa chaitwa nhasi sinanzwa kufara nokuti tapiwa masanglasi, tikapiwa masaniheti, tikapiwa malosheni nemakrimu acho. Zvondandazwa kufara kwazvo nokuti handina chandaida kwanisa kutengera pamwana wangu, asi ndizve ndirikupiwa. Saka ndanzwa kufara nokutenda zvikuru nechirongwa ichochi. Ndochava nekumubatsira zvikuru pautano hwemwana wangu, kuyera kunyanyanya maziso anenge asanyanesa kanyange pakurohwa nezuva kumuri wake chaivo anenge akukotetwa neheti nemalotions apiwa achakwanisa kutamaa kana masani kukamasini masinkens acho anenge asakwanisa kumuafecta nekuti anenge agara akapotetwa nemafuta iwayo.
Tinoitei chitanga anoraramawo neusope uye anoti zvakamuomera zvikuru kutenga mafuta ekudzivirira zuva awa. Chitanga akaonawo mafuta akapiwa pachena kuburikidza nerubatsiro rwakabva kuCBZ.
Ndafara nekuwana malotions wandaitwa zora nhasi nekuti ndaisvika pakukundikana kutenga malotions ndishayiwa mari kuti ndimatenge. Saka zvinongofadza kuti ndakwanisa kuwana malotions ekuti ndikwanise kudzivirira zuva kuti zvisanyanyotyisa paskini yangu.
Amai Marvelous mazhinji vanogara kukadoma vakabatsirwawo nemafuta eti pamwe nemagogorosi.
Mishonga yatinoshandisa inodhura uyezve maopportunities ekutuitwa newo mabasa ari very low chero takadzidza. Saka dai taikwanisa kuzviitirawo mabasa taigona kuwapo. Bat nekuda kwekuti makambani acho haati employewo hatizokwanisi kutiringa mishonga chero takatodzidza.
Vapesi tiri vangani vanoti hurumende inofanirwa kuziva kukosha kwakaita mafuta aya kune vanorarama neusope. Vakati kunyange hazvo vakawana mafuta vanoti anodhura zvikuru, vanoti vanonzwira ngoni vanorarama neusope vari kumamisha.
Macreams aya masancream lotions ano muupenyu hwangu akandikoshera zvakanyanyisa. Ndinogona kungoafananidza ndingatine staple food in Zimbabwe tinodya sadza everyday. Malotions aya hapana zuva rinopfuura randinofanira kunge ndisingazori. Saka ndiwa ningati akatobata upenyu hwangu zvakanyanyisa, ndozvaakandikoshera. Kwapiwa kwapachena ndinonzwa mufaro zvakanyanyisa, mufaro wangu chishuwa changu kutikune vangu varikuma rural kuma remote areas wakasinga kwanisi wasina akisi kwa wana chishuwa changu kutivano chipaka na wani tie nyoro zikutuka maloshenza vanga vachishuka ofuti kuma places, my places are like kwa na mtoko mrewa tupinga nikuwa na mzarabani wani wosa wabasirika wabasirika
Susan Saiza anuona nishumari msanganore Albinism Initiative akaudze Studio 7 kutubangari CBZ wabatira shukuru sezo umu ya wiyangi ya kaboka kubetera nengo zao nezve kudzivirira kuchirwere chegomarara.
Chekutanga ndoda kutenda CBZ nebasa ravaita nekuti batibatsira pazvinhu zvatisingakwanise kuita kusanganisira zvakafanana nekutsenga malotions nemacreams zvinhu zvakatiomera mukati meupinyu hwedu. Asi ndoda kungopa kutenda nekuti vapa chinangwa chavatiratidza. Zvinhu izvi zviri kudhura toziva kuti mari iri kunetsa. Bativaratidza rudo rwavo kuburitsa mari yavo. Basi donate mushonga ii kudine vanhu vanorarama nealbinism.
Amai Gwendisa Mushonga vakavamba uye vanotungamirira sangano reAlive Albinism Initiative vanoti mishonga yavawana pachena yarerutsa upenyu hwavo.
Zuva ranhasi izuva rakatinakira seboka revanhu vanorarama neusopi. CBZ yatiitira chinhu chakanaka. Nguva zhinji tinenge tichigaro tichichema tichiti taregererwa hatisi kutariswa tikunegletwa bhut ndakatarisa nezvatoitwa neCBZ nhasi even manumbers auya anga akawanda aita kuti zuva redu rivezuva rakabudirira mushonga yatapiwa neCBZ yekuzora masunscreen lotions anodhura zvekuti ruzhinji rwedu havana mabasa vashandirwa vadi kutipa mabasa saka mushonga yatapiwa neCBZ yaona ichirerutsa upenyu hwevanhu vanorarama neusope vakawanda zvekuti
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCBZ Holdings vaEdward Mombo vanoti kuwanda kwechirwere chegomarara kune vanorarama neusope ndiko kwakapa kuti kambani yavo ibatsire vanorarama neusope.
Division redu raita izvi regroup operations vakasarudza vanhu vane albinism kuti vavape mafuta namacream neheti dzokuvheka kuti vavhariridze zuva namaglass avanoti maUV glasses sezvo maziso avo achikanganisika kana zuva rakanyanya kujeka kumeso kwavo. Tapatiri takwanisa kupa vanhu vane albinism vanosvika 230 asi mafuta macream asati zvapera. Saka vealbinism Alliance Albinism Initiative ndo vakuchiona kuti kana zvinenge zvasara vachazozvipa vasina kukwanisa kusvika pano sei.
Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi matatu vakawaniswa mafuta aya. Muzvitoro zvinotengesa mafuta aya chibhodhoro chidiki chiri pakati pemadhora mashanu nemadhora manomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
PJ tinotenda mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa akanga ari kutaura iye ari pachirongwa chakaitwa nebhanga reCBZ chichibatsira vanorarama neusope. Asi chandanyanyotora pa PJ ndechekuti vari kunyanyowana futi matambudziko aya ndevavo vari kumaruva. Nekuti vari mumadhorobha kazhinji kacho vanowanawo apa neapa vanobatsira. Ndozvandaona zvabva pane zvatatiri kunzwa zviri kutaurwa. Asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani varipo pari zvino. Tina Sisi Spelile Machingamidze namai Linet Ndlovu vese varipo vari panhare.
Ehe, varipo.
Okay, regai tichingamidze makadi. Sisi Spelile
tiripo makadi zvenyu.
Aiwa tiri wadi kwakadiko kwamuruko.
Aiwa kwatiri kwakanaka.
Ehe. Titsananguriwo imi munorarama neusope upenyu hwakamira sei mazuva ano semunhukadzi uyezve muri kuzvigona sei?
Takurarama semunhukadzi ane usope ndiona sechinhu chakati ome. Uchitaura ndakamirira vese madzimai ane usope kazhinji ukaona murume akutora agara newe mumba nekuoma kuri kuita upenyu achasvika pakungokusiya nekuda kwehama dzake. Unokwazopiwa mwana then kuriritira vane ivavo inove chinhu chakaoma nokuti murume achanga akutadza kukuchengeta sezvaitwa urumba kwenyu zviya then unozongopedzera wasara wega uchichengeta vana opo ichi zvinhu zvakaoma zvisingaiti. Then tikatarisa kekare pasenge ipapo tikatarisa kune vakadzi vee vari kugara kumamisha veine usope. Kazhinji kacho upenyu hunenge hwakaoma uri singu madza hwakadaro uri kumareseko uchiriritira vana kureva kuti hamai nhiya muchenga muchikotama musana wechiro wanezuva kuti usakure iye ndapo kuti wane zvironda hautozombodika fura kurarama semudzimai neusope ndoona iri hondo huru chaizvo panguva ino nekoma kwakaita zvino.
Saka imi muri kuzvigona sei? Tinoona mati mune vana vangani?
Inini ndine vana vatatu. Ndikutaura kudaro kapekutanga pandakapiwa mwana asina murume abva andisiya ndakatomboendawo kusituation nekugara kumusha kandopa ndakaona kurwadza kwazvo. Saka mwedzi anyange vari ana mai vako vari kukuchengeta ka vanotongokuti takura musengwa wako sapanhari kuti musana waitotsukurika nekubereka mwana but nekuti maybe mukana wandakazowanawo here ndabatsirwa nezimbabwe wabina association vakazondisisa kuenda kucollege. Saka apa pari zvino ndingati zvaanani because ndaakuzvishandira ndaane vamwe vana vairavo maybe nekuti upenyu hwaanani nekuti ndaakutambira but ndichasa kumudzimai ari kurama aine usope nevabatirwa tetwa nevarume kazhinji kacho usina chinhu zvakaoma.
Saka muri kuita basa ripi uyezve mataura imi kuti mune rimwe sangano ramuri kushanda naro nderipi?
Pane Zimbabwe Albino Association irinotarisa nezvekurarama kwevanhu vane usope but vanongotipa mafuta ka but dambudziko iroro semudzimai haakwanise kuti anodi anobatsirika senge mari ritiro yevana vota vacha vanopa masanhezi nemafuta ekuzora. Tikadzerizana dzawing ndakatangawo mwedzi miri yapfuura inonzisumuka yekuti tikuedza kuti vakadzi vari kurarama neusope vave vanobatsirika nekuyebatsirwa kustata maprojects. Saka ndofunga ndopundutso yoga yatakangotarisira kuti deno zvaita simuka iyi yasumuka shuwa madzimai abatsirika kuti vaempawe vakadzi.
Mataura zvekuti pane vamwe chiremba vanowanikwa vachibatsira vanorarama neusope pachena, chimboti tsananguriraiwo nezvavo, vanowanikwa kupi?
Chiremba vanowanikwa muguta raHarare naBeins. Vane rudocherwo rwekuti nyangwe neni kutaura kudaika ndofunga vakandiita maops anenge 2 paziso zvekuti rudo rwavo runototyisa.
Vanonzi chirembani?
Zitaravo vanonzi Dr. Mutangadura.
Okay, aiwa tinotenda mombobata makadaro. PJ, we're hearing there from Spelile, who we heard from in English, so I'm not going to translate what she said. We'll go over to Mrs. Ndlovu then. Please hold on.
Siyakwamukela kuhlelo lethu, Nkosikazi Ndlovu. Nkosazana kumbe uMandlovu?
uMandlovu kumbe Nkosazana?
Nkosazana.
Ayikhona Nkosikazi, ayinkosazana.
Ngakuphaphisela inyoni la.
Hayi, inyoni kazikho.
Hayi, asike sakhuluma ngaphambilini ngehlupho elidibana lazo. Wena ke ukobulawayo okwamanje?
Okwamanje semsebenzini ePlumtree.
ePlumtree.
Kodwa ndihlala kobulawayo.
Nxa usemsebenzini khona ngapho kungani lanxa usedolobheni lePlumtree lidolobho elincane eligonjolozelwe izakhamizi zasemaphandleni, lamukeleke kanjani labo abalesimo ese-albinism?
Kuzima. Kuzima ukuthi abantu bekuzwisise ngoba kwesi sikhathi babe bebona ngani wena ngesimo yiso sona vela usozowavenzela ulutho oluright. Bebona ngani ngenxa yesimo sona leso uzaphambanisa ungasabenzeli ngendlela babenganabakuthembi.
Kodwa ke wena wathi ukhula abazali bakuhambisa esikolo bakuphatha kahle?
Mina ngathi ngikhula abazali bami bayingamukela kuhle, imuli yangikhaya yonke yangamukela kuhle, ngaphathwa kuhle, ngahanjiswa sibile esikolo. Hhayi, angizange ngancitshwa ithuba lona lelo lokuya esikolo. uhlupho nje ngamhlangana lalo phandle.
Phandle lapha. Hatshe emulini.
Hatshe emulini hayi.
Kule zinkolo nkolo ezehlukeneyo eziba khona ezokuthi engxenye nxa umuntu ezithwele okuke kwakhulunywa ngunkosikazi Matshingamitse lapha ukuthi uyathi udibana lo zithweleyo abekhafulela isisu sakhe. Wena nkuthazo bani njalo uke wahlangana lalolu dubo na?
Ngiyahlangana lalo kakhulu. Ukuthi umama ozithwele uyezwa sokuthiwa kakhafulela isisu, umbanatha amanzi ekhafulela isisu. Kumbe nxa udlula abantwana bedlala uze sebethetshelana ukuthi nxa uzothiwa mpompompo umama mengazadla inkawu kumele ukhafule kumbe bambe isikopela. Bambe isikopela uzahamba uzeyetsholobela ngala abantwana sebemile sebethithibele bebambe izikopela uzeyetshona le. So kuyabe sokunganako usamnandi usungani ungazukhube kuwe uyahluvela uzizwa usungani usunqunu khonapho.
Ye. Nkuthazo banike ongayipha kuZulu waseZimbabwe kukhulumende ukuthi kube lokulimukiswa kwabantu ngalesi simo?
Mina ngiyafisa ukuthi ngayi ilizwi liyahamba ebantwini bekuzwa ukuthi hhayi yebo kambe saswela umbala wonalwana omnyama ukuthi lathi usenze sifane labantu bonke kodwa akulanto etshintshileyo kithi. Thina lathi singabantu nje njengomuntu wonke. Laloba nje ukusweleka kombala lwana kugcina kusipha inhlupho eziningi. Kodwa ngakuyazwisiseka ukwenzela ukuthi lathi singabizwa ngamabizo wonke onalana lesiphatho sangkhona ngoba kwesi sikhathi uzathola ukuthi ungafika awuhlukuluzwa even ngabantwana. Uzathola ukuthi umuntu omdala kumbe umama uyohlenze umntana akubaleke kuze uthi abaleka abaleka uyabona zambiza. So uyabe sowungani wena kumbe kukhona okunye okwenzayo okubi ungakwenza umntwana lwana akhule engasakuthembi la engasazwisisi but sebesisa ukuthi abantu bezwisise nje ukuthi yinto evele ikhona kunomnyama nje wokuthi asiphiwa ngesikhumba sona lesiyana.
Ethusele ngawe angathi kuthiwa
ungaba nenyathelo elithathwayo ngoba kwesinye isikhathi amabizo esibizwa ngawo ayabe buhlungu ikakhulu lona leli abalisebenzisayo elithi nkawu alimnandi libale lingamnandi vele angazi ukuthi mbe kungaba lenyathelo elingathathwa nguhulumende ukuthi umuntu nxa engakubiza njalo mbe bebekwazi ukuthi uyahanjiswa emapholiseni mbe uyahanjiswa enkundleni nxa kusemakhaya.
Hayi bamba khonapho Mandlo. Sabe lokho esikhuluma kuze kwetshaya isikhathi sika 9 lokho esixoka lapha lalapha ya ikuthi silomunye njalo esikhuluma laye osecingweni laye ophila lesimo sinye unkosikazi Siphelile Matshingamitse. Marvelous. I noticed the three things that Miss Lynette Ndlovu talked about. She said whenever she's walking around, even children actually chant that hold your button so that your mother doesn't have a child with albinism. So things like that really traumatized her. And then the derogatory names that they call, especially in Ndebele, there is a derogatory name that they call them by, which is very derogatory, and she's asking if the government could intervene so that whenever someone calls you by that name, you can actually go to the courts for recourse or a liable case.
Let's also maybe go to Siphelile Matshingamitse timbonzwa kuti zviri kutaurwa na Muzvare Ndlovu muri kusanganawo nazvo here kuti pane vana nyanya vechidikiwo vanoti kana vasangana nemi vanobva vawanika vachitiza kana kuti vachiita zvimwe zvinhu uyezve vari kuti vodai hurumende yakwanisa iyo kuti iwanikwe ichidzika kana mitemo yekuti kana munhu uchinge wanyombwa nekuti unorarama neusope unogona kuenda kuma court muri kusangana nezvakadai here zvakamira sei
ya tinosangana nazvo senge ini pekutanga in the community andochanda nayo ndochanda nevabiki tsanda ko unotona kuti zvechokadi zvakadaro zvinoitika kuti vanhu vanenge vachiti batani icho vavanomabata and it's actually true then vabereki vevakadzi vane nhumbu pakupesana navo handizivi kuti vakazvinzwa kupi kuti unosvipira padumba kuti usazozara mwana ane usope saka iyo yekuti vana ka ndona senge vandinozoshanda navo vanenge vakutozondiprotekta inini pandinofamba vanenge vachiteedzera musope musope dei vanenge vakuti aiwa vandidita vangwa but really the government should do something because vabereki tikaudzwa kuti iyi mhosva vachadzidzisa vanavo kuti hatifanirwa kufamba tichidaro kune munhu
ko munharaunda dzamunogara muri kutambirwa sei
munharaunda chokwadi ndechekuti hazvisi nyore kuti vakugamushire pane pange pandakatsvaga imba pandaiwana saka tava kutogarisana ndopaona tozoona kuti inga ndinotogonawo kuita juti ndotogonawo kuita zvese zvandinokwanisa kuita sezvoitwa nemukadzi wese pakuzoratidzwa kuti ndine rudo sevamwe vanozotaura papaya kuti pandakangokuonai handambozoti ndozvamuri asi kana wazvinzwa zvinongodzika pamwe kuratidza kuti ava vazobuda pachena but kune mumwe anenge akangonyarara achingogodoka newe yekusagamuchira zvakanaka
saka munofunga kuti pangaitwe sei kuti veruzhinji tinyatsonzwisisa uyezve kubatana sevanhu pasina kushorana kana kusemana
indona senge kuti denomukana pane zvakudhara senge pataiita maawareness campaigns vanhu vachitaurirwa kuti no its a condition iripo ka saka ndona senge generation iyi yakadzidziswa ndoyadi yaamadzibaba saka vana vavo vavari kuzvara there is need kudenomaresources aiwanikwa ka tave taconscientiza vanhu vari munyika kuti aiwa this generation izive kuti nyange vasopo vadiki vavari kukura navo vanongoda kugamushirwa semunhu wese
tombotiwo kune vamwe vakateerera pari zvino ndeapi mamwe mazita amunowanikwa muchideedzwa amunoti imimi aiwa dai veruzhinji vasiyana nazvo mune remangwana amungadzidzisiwo ipaiwo dzidziso nhasi zuva renyu
chokwadi senge kana uchifamba unoona munhu achiti uyo akamenywa uyo akamenywa uimajina kuti iri zita iri rakangooma kugamushira saka senge zita rekunzi munhu akamenywa uyo kana muzvati vamwe vana unobva vati chipoko obva vafunga kuti sandonzewo imeji yechipoko herei nemazita senge kungodedzera kuti musope uyo musope uyo zvinonyatsorwadza kusvika kuseri kwemwoyo masoko iwayo anorwadza
ndakambonzwa rimwe rekuti murungu dunhu
exactly ndandarikanga rekuti murungu dunhu iro especially pataitamba murodhi ndiri mwana mudiki ndo rinonyanyoshandiswa because unenge uchitotamba dunhu dzacho kane vamwe saka parinozoshandiswa unobva watopedzisira wanorara
komani saka imimi mune ramangwana mambotaura nyaya yemishonga nemagirazi zvii zvimwe zvamungade kuona hurumende ichibatsira zvinonyanyokukosherai
senge panyaya yemacancers mafacilities senge kuda kurapwa gomarara recancer mishini yatinorapwa nayo ka ishoma plus tikaenda kumageneral hospital malist acho akadi akangowandiswa kana nichichemere nehurumende zvaibvira vongobatawo macancer patients as an age of urgency senge mabatirwo akaitwa senge HIV kuti kana munhu ari pangirini pachirongwa anotopiwa maiarabhizika kuti ngavangotipiwo mukana wekupinda pamamachines eradio therapy kwete kumbonzi mirango yakareba because inenge ichitotidya chokwadi
aiwa mombobata makadaro tine vamwe munyarikani nhasi vari kumhanya mhanya vari kumusangano mukuru wemadzimai wemubatanidzwa wewomen of dominion uchange uri kutennessee imo muno muamerica unotanga mangwana saka tati aiwa chimbouyai pachirongwa kwenguva pfupi mozokera zvenyu mai netsai dr netsai zhou natsai zhou makadi yenyu pindai pachirongwa
makadi zvenyu isipaka simba
aiwa tafara kunge tiinemi nekuti ndandoziva kuti nhasi muri kumhanya mhanya asi tinongoti kadiki diki mbijana mombotitsananguroo zvirongwa zvamuri kuita imi sewomen of dominion kuedza kubatsira vanorarama neusope kumusha
Tafara kuti pachinguva chakadai kuzivisa vanhu because we need all the help we can get kuvanhu rubatsiro including just prayers. Mm-hmm. But Women of Dominion iri kufokasa nevanhu vane usope tinoziva kuti zuva rinopisa sereke. Mm-hmm. Saka vano affectiwa maskin zavo nezuva irori which can cause cancer. Also kuti vaone zvakanaka nezuva. Pigmentation yavasina inoita kuti vave nemavision problems. Saka Women of Dominion iri pabasa rokukolekta nekukumbira vanhu kuti vabatsire. Every time tinokumbira vakadzi vachiuya kumusangano kuti vauye vakabata sunglass ne sun hat.
Mm-hmm.
And then nema sunscreens zvakare, but ma sunscreens iye zvino takaona kuti takaudzwa nemadoctors ariko kumusha neresearch iri kuitwa kuti ma sunscreens ari kuitiwa anowanikwa muzvitoro, they are targeted for varungu kuti vaite matans avo while they are preventing sunburn. But isusu kwedu nerudzi kwedu mishonga iyi masunscreens haasi kunyatsoshanda because although ichiprotect ane sunburn vanhu vacho vari kuwana cancer zvakadaro.
Mm-hmm. Saka muri kubatsira nharaunda dzipi kumusha?
Iye zvino tine chikwata che vatinoshanda navo vealcos varimo. Mm-hmm. Vane about 800 in community mavo. We are also reaching out to individual families dzine vana vane albinism vanoti contacta through maprograms akaita senyu vatinzwa. Mm-hmm. Tongopiwa iri message, email kana pa text itobva. Saka we have individual families variko kuruwa area kuZimbabwe ikoko vatiri kuita reach out to.
Mm-hmm. Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi kuti tichikuregererai zvedu mudzokere, ndaona muri kumhanya mai.
Tiripa vakaenda pa www.womenofdominioninternational.org pa website pane information yedu. Inini they can contact me ne WhatsApp number yangu, kune vamwe vanotoipiwa. Mm-hmm. Iripo pa website, but number yangu I don't mind my personal number kana zviri izvezvi nokuti tirikuchengeta database yomunhu wese. We understand there are 20,000 give or take muZimbabwe and it's really not a big number and the goal is to reach to every one of them. Saka tinenge tichingovaisa muma database tichiita reach out. My number 615-243-0776.
Mm-hmm. Taura ishi.
615-243-0776. Mm-hmm. Ripa WhatsApp and they can send us email kana kungoita ipapo tinoita reach out tovachengeta. When we go kumusha we reach out to them tova contact tichi distribute ma collections atinenge taita. And to say that tine mission trip yatiri kuplana kuenda as a group vakadzi tichazozvitaura pa next conference because inenge iri tichizoenda muna 19 chikwata chedu kunonyatso kunoita in person kumusha.
Aiwa, tinotenda.
Namba dzenyu dzine country code 1 handiti. Vamanga zorasika.
Zvatichaita tichati tigodzinyora pano pa program kana tapedza, asi tinotenda chaizvo tozva kuti muri kumhanya mhanya. Muve
nai vauya here natai?
Tinotenda. Mai utaona shevakasvika on Tuesday, takavariga kuti vazorore vanga vachida peace and quiet, but she has been here vachizorora havo.
Aiwa, ndikureva mai izvo. Vanotaura nendevele.
Vanotaura nendevele mai izvo havana kukwanisa kuya kuzgogo. Mai vavo vakaitwa surgery.
Okay.
Saka vai vachengetawo not this year, sorry.
Aiwa, tinotenda Dr. Shou.
Tosangana ikoko.
Muve nenguva yakanaka uyezve tichapota tichizofona tichinzwa kuti uri kufamba sei musangano. Muve nenguva yakanaka, tokutendai chaizvo. Ndozoti matombanikidza kuti muuye paprogramu, asi tokutendai.
Tinotenda chaizvo nokutipawo chinguva chakadai. Mazvita.
Okay, bye bye.
Bye bye.
PJ, some of the initiatives that are happening there, the Women of Dominion, like you said, they started today, and they have an initiative where they are working with some albino organizations in Zimbabwe. So they're actually saying they're waiting for women to bring sun, I think she said glasses and hats
as
part of the campaign and sunscreens. But she said the sunscreens that some people were bringing are not very effective in Zimbabwe. So I think let's go to you. You've got a caller to take.
Yes, lomlalele osecingweni Mandla Nkosi usejocholo. Siyakwamukela kuhle.
Nya ntaba mama ungena ehlelweni.
Yeah. Udaba esilalo uya luzwile.
Yeah, ngiluzwile kakhulu lo daba olumnandi kakhulu. Actually bengithanda nje ukuthi ngigcizelele.
Yeah.
Nabantu abagogekileyo abakhangelelwa phansi kakhulu bona labo abalejwabu elilomunye umbala ongasiwo ojwayelekileyo.
Yeah.
Engikutsho-ke ukuthi laba bantu ngabantu abadalwa nguNkulunkulu, ngabantu okumele sibananze, ngabantu okumele ilizwe libazwisise, they can contribute to the development of the country. Kumele-ke kube nama-policies azanceda laba bantu, i-government, lama-NGOs, ama-church groups, labantu emakhaya bafundiswe ukuthi abantu laba baphathwa njani, especially nxa besesebancane, benziwe i-thorough survey, kuthathwe-ke i-statistics ukuthi abantu laba bangaki, kube le-policy framework ezanceda abantu laba ukuthi bancedakale. I-challenge esilayo kakhulu ukuthi abantu abaningi sengike ngaxoxa labo, even abanye iziphatha amandla zikahulumeni bengasoze baqamba, uyathi ukuhamba ngama-issues e-disability ngoba nami ngikunje angiboni, but ngiyazigqaja ngakhonokho ngoba yisipho sami engasithiwa nguNkulunkulu ngingubaba. Abantu e-Africa sikhane sikhangeleni abantu singakaboni ukugoga babo, ukugoga bubuye emuva. Uzathi ubalanda abantu-ke bakutshela ukuthi hhayi lathi sigogekile, angali ukuthi wonke umuntu empilweni kaphilanga, kodwa bakhona ama-extremely sibabona ukuthi lapha sibili kugogeka singagqathi ngemva komune to address ama-issues anjalo, ikakhulu omama abagogekileyo bona laba abale-albinism. Ngizwa usizi kakhulu ngoba izinobaba babashana banoba ngamakhosikazi amahle, they are wonderful made ngomama abahle abangathathwa. Sile challenge kakhulu kubobaba, omama kuhle ngoba kunje lathi singaboni thetha omama ababonayo. I've seen omunye umngane wami uyi-albino wathatha inkhosikazi ebonayo. It's quite good, kuhle khonokana, because inomama lesihlelo you have seen ukuthi these people ngabantu, and it's not ukuthi wathatha i-albino yazali i-albino anyala, and it's not ukuthi unxa ungaboni uzazala umntwana ongaboni onyala. But uSathane ngenxa yesono, let me put a Christian version, wasidivayida ngokugoga wasenza. Remember even the Bible blind Bartimaeus when he was trying to call Jesus, izikhulu ezazikhona kwapha zazimvala and he shouted, uJesu wamuzwa. So bona laba abantu abagogekileyo ngezinye indlela ngithi asizehlisenini, wherever circumstances are very difficult, sishawuthe nini kakuhle professional, abantu bazwe basibone, sidisplay ama-skills ethu umhlaba ubone. Right now ngisebenze labanye amadoda nje ase-Europe lapha, ngisazama ukuthi ngihlanganise ngizenzele eyami i-survey enza kukhulu ukuthi ngifuna ukuyipresenta ku-head of the state ungaphumelela. Nabanye abantu abaku-political wing ngabe ehlukene, I'm not a politician, angikho politically, apolitical, angilahlanganise ngikhethayo. Kodwa ukugoga ama-albinos akhona ku-ZANU-PF, akhona ku-MDC, akhona kubani, nje sicina ukuthi abantu abagogekileyo they don't have i-affiliation ku-politics, bangena balide lawo bangene. Singibona umuntu oyi-albino esiwa yi-politician esiwa ngu-MP, that is practically possible. Asisebenzeni kahle bantu be-Africa, sincedise nini abanye bethu. Njalo mina ngithi i-United Nations ayisizwisise at full cost ukuthi thina singabantu sifuna ilungile lethu, kunokho elikutshoyo kwamafutha abo, lezi izinto zabantu abangaboniyo ezidurayo umhlaba uzibone zehle. That esinzenzisa ikhompyutha ekhulumayo, i-software yankhona is very expensive. So I'm trying to say ukuthi no, nxa sisehlula abasi-identify, I'm one of them, and ngiya-initiate ngomunye wokuzehlisa ukuthi abasinike imali sivule ama-industry, siproduce ama-gadgets for abanye bethu, sisupportan. Won't you see now a blind person and albino even helping the elbow-bodied people who was like global village? Asimanyaneni, uhlelo lo ngiyaluthanda kakhulu, aluqhubeke lunjalo, singabantu. And remember kumbali yethu, umzilikazi was the first king
wakola is very very fired up, but I think we need to wrap it up.
Ukuthi bangakhula bagcineke njani babe seminyameni abazali bethu fortuna nxa sesibu civilization why is not strike lashiwa ngento ezilula
sinabantu
basiphileni sonke. Niyabonga dadwethu.
Yeah, hayi ngiyabonga lami mne wethu. Isikhathi sethu sesingasavumi
kulomunye
umlaleli lapha. Siyabonga kakhulu Mandla.
Thanks a lot.
Yeah. It's very interesting to have men who are very fired up like that, supporting some of the initiatives that women are doing. And he's very passionate. I could understand he was saying something about putting it in government policy that, you know, people living with albinism also have rights.
Yes.
So that's very good. I understand.
Charging even awareness campaigns, just education, the general populace about people with disabilities, because he's saying he's in a wheelchair and he's blind.
I'm not sure whose line it is that's making that sound. I don't know. Anyway, let's take a look at what people are saying on Facebook before we take General Makura. There's Elvis Bebe Wajika General Kuti Network Ma One. I guess maybe some people are not able to access us. I'm not sure. Amanda AK Amanda per Facebook page Yeshona Arkuti, there should be awareness as far as albinism is concerned. People grow up with beliefs. And she says people grow up believing all the wrong things about people living with albinism. People should be made aware that there is nothing wrong about them. That's AK Amanda, who's live streaming right here with us. PJ, I don't know if you have any that you want to take before we go to the general.
From the WhatsApp and Facebook, Silom Lalele Lapa OSN. Wamanquluma Mbuyazi yena ke uthi lento yenziwa ngabanye abantu base South Africa ababhekisela isizwe sabensundu phansi ngokubulala abantu abazelwe benevala elimhlophe bethaka imithi ngezinto zabo. Kubuhlungu lokhu. Bengifisa sengathi umvele ngaqi angezwa imithandazo yami. Bonke labenzi balemihlolo bazale uhlobo lwengane ezinjalo, sibone kumbe bazoyibulala na ingane leyo. Motho sinare makabo uthi salibonani, ngicela ubuza ukuthi ino leye WhatsApp isifaka njalo kube kule code. Nxa ikhona ngiyayicela. Hayi, icode ikhona eyangapha we country code ngu-1 and then usufaka ke inumber zangkhona. Ubest PP uthi lesisika sizizwela kibo Tanzania, kubo Malawi, Mozambique. Yizo lezo indawo esizwa ukuthi zibulala abantu abaphila lejwabo elobala. Unkonzi yembongolo yena uthi yini umbala ungaphelelanga, laba bantu baphela nebala elimhlophe. Akazwisisi ngomunye ofuna layo ukufundiswa lo. Ngabantu laba abazalwa belejwabo elimhlophe angathi ngomhlophe, kodwa ke engaso womhlophe, kodwa ke abanye abantu babakhangelela phansi bebabandlulula njalo njengakukhulunywe ngomunye layo ophila ele albinism, unkosazana Linethi Ndlovu esilaye khonapha ecingweni. Ngilethemba lokubambile ecingweni.
PJ, before that, we've got General Makura from South Africa. I don't know if he's still on the line. General Makura, mripo irapo. Takasimba, nari zenyu ndoza ziri kuzvizvimira nae. Taurai yenyu mongoti ga 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 nekuti chirongwa chemadzimai, asi sageneral kudai tombokupai mukana.
Aiwa, ndinoda kutenda hangu neprogram yenyu ichikurudzira vanhu kuti dai zvaibvira hurumende ka yaona kunge kufundisa vanhu. Ndinazvahama vari kurarama neno albinism iyoyo anditika. But mumwe wacho kunoku akatoita teacher of the year pachikoro pake, 95% vakapasa mezi pachikoro pacho ipapo anditika. Asakokuzimbabwe ari kuticha muno musouth africa titi. Ndozouya pane umwe dokuta akana albinism azvati achiri kurarama here. Dokuta akandibatsira pamwana wangu pano ma1994.
Murikutaura pazvakavambwa.
Dr. Pasha Kavambu, kavanga wari pediatrician, vakashaika havo parizvino.
Vakashaika? Nasiri kuziva fuka dokutara vakabatsira mwana usikatomboitwa akadzama akamindisa kusauzi zvikazodii. Vaibatsira saka ini ichika handina mashoko asina kupedzera nguva chinokuvada zvaibvira programu ekamuchitamba muchita programu akazvivira nemakwanisa mwezi hurumene ikasvikise hurumene kuti vaone nguve yekufundisa vanhu vasati vasaseme vanavo.
Aiwa, tinotenda.
Vanhu development yakakura chazvo munyika maona.
Ehe, tinotenda edu General Makura. Also, let me take the opportunity to also acknowledge those that are live streaming on the Studio 7 page, Facebook page. Paida Moyo Van PZ Matefa saying, watching live from Harare. Sirio Machinga saying, live from Kenya, we are watching you. Cedric Mazula, nice, live and clear from Jombe. Tinokuchinga mize evari Jombe. Maiseri, Ajinei, ndinotenda, be blessed, guys. Evelyn Mondero arikuti watching live from Botswana, and then my series hazvine arikuti CBZ keep it up varikutaura nezve program ya PJ yatamboratidza
yatapiwa na Patricia
Mdadigwa achitaura iye ne zvirikuitwa ne banga re CBZ vachibatsira vanorarama ne albinism. Aiwa, regai timbodzokera kune vanyarikani vedu. Tirikunzwa ava mukoma general vataura vanga varikutaura kuti pane mumwe teacher anorarama nealbinism akawana achipiwa mubayiro kusouth Africa. Handizi mai Machinga Midze, muri teacher ikoko kuzimbabwe, muri kuwanawo muchipiwa here ruremekedzo sezvinoitwawo mamwe maticha?
Pekutanga zvanga zvakaoma handidi kunyepa bhozi pangu pachena handitombori ne cancer padama nepandakaona kuti zvanga zvakaoma pandakaenda kuhospital vaitofunga kuti pamwe handidzoki but pavakauya vati yakuzoassesa ndazodzoka manje the way yekuti I know my job and I can deliver. Vabereki ndovanga vakuenda vachizonopupura kuadhimini kuti ticha vakanaka tichaona zviya zvavanoita saka vakazoona result at least now my superiors they know kuti I can do my duty well well.
Aiwa, regai timboenda kuna Miss Love PJ, just you know, if she can tell us also what she's facing and if they're getting the same respect in the work that she's doing.
M7zini lapho sebenza khona loku khona ecingweni Mandlo?
Yebo.
Yeah. Lapho sebenzela khona wena ubona kulula na labo basebenzelayo? Unkosikazi Machinga Midze ukuthi yena nana ubeke waba lodubo lalapha asebenzela khona esikoleni lapha aba engumbalisi khona.
Ya udubo lwabe lukhona kwesinye isikhathi khona ukuthi umuntu nxa efika mina ngisebenza esibhedlela ngilezi.
Yeah.
Oh, kwesinye isikhathi umuntu nxa efika uyabe ngani akakuthembi kodwa nxa esebona ukuthi hayi umuntu lo uyangenzela intatinini niyikhangelele bone lawo senza eze end bayagcina labo sebebhiliva in you sebekukholwa sebekuthemba.
Ye, mkhuthazo bani ongayitshiyela abalaleli bethu?
Hayi, mina ngikhuthaza ukuthi abantu akuqalisele phansi abantwana bezama ukuthi befundiswe njalo akungakhethwa kungabandlululwa ngoba ubandlululo ikakhulu yilo lwenza umuntu empilweni agcine sengasayenzi ukuhle ngoba esithi i-self confidence and the self esteem ingavelife emuntwini noma ule-capability igcine ingasaphumi kahle. So siyabe sicela ukuthi abantu siphathaneni kuhle lakhona ukuthi nxa kulama-resources even i-research nje abantu be-research emoya i-government ifundise abantwana befundi ngoba ezithize ku-curriculum ye-nursing akuli topic yokuthi uzezothiwa sifunda nge-albinism umbe nisifunda ngani. Uzathola ukuthi lalapho kukhona engxe kukhulunywa one sentence. So maybe le information, i-medical information iyashota ebantwini. So siyazizwa ukuthi even ama-researchers adingisise more information njengoba nanku abanye badingisisile bathola ukuthi ama-sunscreen esiwasebenzisayo kayasincedisi.
Yeah.
So we need more information about the condition yetu.
PJ, maybe we can close out with Mai Machinga Midze doing the same thing. Just round up zvizva mungakurudzirwa vamwe vakateerera pari zvino.
Maita basa ndingangokurudzira kuti vamwe vanenge vachiona vana vadiki vari kukura kana kuti munhu ari kutorarama neusope kazhinji kachona nhamo chaiyo nedo kuti vana vatadze kugamuchirika padangoti teudzo kuti vedu tine potential anything chamunotifungira kuti hatikwanise kuita tinoita plus I wish tenokuri kunzi hurumende yabatsira nizirona kasunga nikamika mwana kadiki kanorama na usope zewe yese yanga yaka ukuara yaka jika jika kureba kuti imuna aluku murapaka njinez anga nchini ndaka tukuwe chiru ndasuka nchika tumira kishuka pauda
ai watino kutenda iso machunguwa yedu ndo ya jigana na sitongo tino kutenda itichazoka zwe tikurukura nezwe topic yoyo inenge iri kufadza vazhinji kuti vanyatsodzidza kuti nyaya yehusope yakamira sei uye zvinobata sei vamwewo vari kurarama nawo. Yo, Oreta Chinyoka, watching from Weather, keep it up. Thank you, Oreta. I would like to also just say thank you to all our valued guests who are with us and also our callers who called in and our live streamers. Our marvelous Mhlanganya here in Washington.
Mina Praxitus Jeremiah, and sitasvege tuvaifana nyevielisayo.